Mari idzodzo hatisati dzapinda mumaakaunti evanhu vangoswera vachingobvunza kuti tichasvika nguvai. Asi zvazvo zvero patichapindira ipapo hatisi mari, ngavabatsire nechero nzira nekuti imari yagara iri shoma shoma tichitarisa manidzi avo ezuva nezuva.
Imi sesangano rinomirira varayiridzi muri kuti imari inokukwanira inofanira kuwedzerwa nehurumende?
Hurumende ngairege kufunga zvekuwedzera mari, ngaitipe mari yetu yataisotambira idzorere value yemasalari yedu anga ari ma$500 ma$450 vochinja neinterbank rate votipa, nekuti mari idzi pataingodzipiwa dzaienderana neraramo mararamirwo anga achiitwa muZimbabwe. Cost of living yatokura kuwedzera kudarika ipapo, saka vakambotidzorera value yesalari yedu chete tinokwanisa kumborarama nemhuri dzedu tichiita zvekushingirira nesezvo zvinhu zvatowedzera kukukwira.
Sesangano reATUS muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira svondo rinoya sezvamakataura, zviri kufamba sei?
Hongu, zvikoro zviri kuvhara musi wa22 July, hakuna chikoro chichazenge chichivhurwa. Maticha tikutaura nawo aneta, vanhu vazhinji vatopedzisa kupeta zvirauro nhasi zvekotoro ino. Musi wa22 hakuna chikoro chichange chichivhurwa nenyaya yekuti varayiridzi vari kuda kuti vabhadharwa mari inoita kuti vatenge. Tinozivawo kuti pane vamwe maorganizations vari kukurudzirawo kuti maticha aende kumabasa, asi pati ari kutovarambira vachitobuda kumaunion kwavo. Saka tichaenderera mberi tichiratidzira maticha ari kuenda kuholidhay nekukurumidza kubva musi wa22 vaakumbonozoora vachitsvagira mhuri dzavo zvikwanisiro, sezvo embulaya wedu atadza kutibhadhara, atadza kutipa mari kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Asika hurumende iri kuti ichiri kuda kuti munge muchitaurirana, hamuna kukurumidza kumedza kutsenga kuchada here?
Nyaya yekutaurirana inotaurwa nehurumende inyaya yekutenga nguva, vasina chavari kuuyisa patafura. Ende vanhu vavanotuma kuti vauye kuzotaurirana nesu vanenge vari vanhu vanhu vati vanoda kutaurirana navo vachiti vakamirira isu. Ishamwari dzavo, hakuna nhaurirano dzinenge dzichiitwa.